manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 31 2021. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro, asi wandu wevanhu vari kufa nechirwere ichi woramba uchidzikira. Mafashamu emvura opa kuti vamwe varasikirwe neupenyu ukuwo zvivakwa zvakawanda zvichiparadzwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hazvo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti kwakafa vanhu gumi nevashanu nechirwere cheCovid-19, uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi munyika hunenge hwave kuderera zvishoma nezvishoma. Mumazuva manomwe adarika kwakafa vanhu mazana maviri negumi nepfumbamwe kana kuti 219, mushure mekunge svondo rapera mumazuva manomwe zvekare kwainge kwafa vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 291. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvazvatanga kupararira vave churu chimwe chete chine zana nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 1193. Nezuro vanhu mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 321 vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakachitapurirwa munyika. Asi huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikawo. Mukati memazuva manomwe adarika vanhu zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2266 vakabatwa nechirwere ichi munyika. Asi panguva imwe chete yesvondo rapera vanhu zviuru zvina nezana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 4122 vainge vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nematatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 33273. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru makumi maviri nemashanu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 25361. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu mazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489 nezuro. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vanosvika zviuru zviitanhatu nemazana manomwe ane gumi nepfumbamwe kana kuti 6719. Pavanhu vari kurwara ava zana nevasere kana kuti 108 vari muchipatara. Vari kurwara zviri pakati nepakati vari muchipatara igumi nevatanhatu, asi vari panjodzi huru kana kuti vari muintensive care unit vashanu. Zvipatara zveparirenyatwa neUBH zvinonzi hazvina kuzivisa nezveuwandu hwevarwere hwazvo nezuro. Ko, nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba inobatsira here? Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Nyaya yelockdown yekuti vanhu vagare mudzimba inobetsera hwaro hwematanho atinotorwa kutirisa necovid-19. Asi ukangochera foundation yemba ukasavaka imba yacho hapana zvawaita. Saka hwaro uhu pane zvimwe zvofanira kuvakwa pamusoro pehwaro uhu kuti izvo lockdown ishande. Zvimwe zvinofanira kuitwa nehurumende zvakafanana nezvatoti masocial safety nets zviya izvi zvokumeka shuwa kuti vanhu vese vanga vachirarama on a day to day basis vachidya hand to mouth vachengetedzwa.
Ko, chii chinoitika vanhu vakasakwanisa kuwana rubatsiro kubva kuhurumende vachinzi vagare mudzimba?
Vakasachengetedzwa mtema wenye wakuto wanuwa gara mzimba haushandi notuwa nukubuda vachino dini vachino sunza kunzeo kutuwa wane chokujika zuwa nezuwa saka pale nume za kwanda sunofana kuito sukafana ane kutesta kutesta nuku isolator ndo building yacho ate tiki build ayoyo pamsoropi waru wakakosha u we lockdown atisi kutesta atisi kuisolate vanhu atisi kutomboza kuti chirwere chapambira sei asi kana tichitarisa matests akaitwa patimu iya ya timu yebhora yanga ine vanhu ndofunga vaive 22 9 of them vakaita positive that is about 45% yevanhu.
Ehe, izvo zvinorevei tichitarisa icho chikwata ichochi chamuri kuti chakabatwa nechirwere chachema Warriors chaida kuenda kuCameroon kumakwikwi echan chitarisa uwandu hwevatambi vakabatwa nechirwere ichi pane ivo vakavhenekwa.
Kana prevalence yechirwere muno muZimbabwe iri 45% tiri padambudziko guru nekuti vanhu vaya vaya vebhora vaya vanobva munharaunda munogara vanhu vanogara nevanhu saka figa iyo inogona kumirira zviri kuitika muvanhu saka lockdown iri yega pasina testing and isolation kuwesta nguva so ndiri kuti summary zvakakosha kuti tive nelockdown asi ngativake pamusoro pelockdown iyoyo kuti izvo zvishande zvatoda kuita.
Mungati zvipatara zvemunyika zvakagadzirira here matunhu ose kuti zvitore varwere veCOVID-19?
Mibhedha yekuadmita vanhu vanechirwere cheCOVID-19 yakashota kwese kwaungaende kuHarare kuBuruwayo kupi yakashota but pane dzimwe nzvimbo dzakawanda maguta mazhinji asina zvachose mibhedha yekuadmita vanhu vane COVID saka unoona vanhu kana vaakunida admission vanotoenda kune vamwe maguta zviri zvinhu zvisina kunaka takaita 10 months dzokugadzirira chirwere ichi tofanira kunge tiri redi kuadmita vanhu muguta rimwe nerimwe even kumavillage tofanira kunge tine zvipatara zvokuadmita vanhu vane COVID-19. Chechipiri chinonhurisa tsitsini ndechekuti chero vanhu vasina COVID-19 zvaakunetsa kuadmitwa kwavo.
Mungatsanangura here kuti zvinenge zvichifamba sei apa?
Unonzi warwara pakati peusiku uenda kuchipatara wonzi tiri kuda COVID certificate yekuti hauna COVID. Unoiwana kupi malaboratory akavhara usiku? Hurumende inofanira kunge yakaisa matest kits muzvipatara mese zvokuti murwere achingosvika achiri kugedhe otestiwa kana akaonekwa ari positive oitwa redirect kuchipatara checovid kana ari negative oadmitwa. Ipapo pane bottleneck inotyisa vanhu vazhinji vari kufa nezvirwere zvinorapika zvakaita seshuga nezvimwe nemhaka yekuti vanenge vashaiwa mukana wekuadmitwa muchipatara chavo nemhaka yekuti vanenge vasina kutestwa COVID. Ndo pane dambudziko.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yemDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi masere nemasere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 88,993. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarikawo zana remamiriyoni kana kuti 100 million. Johns Hopkins University muAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matatu nepfumbamwe kana kuti 439,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe kana kuti 57 million. azvina kumira zvakanaka kumatunhu akaita seManicaland, Harare, Matabeleland North neSouth neMidlands sezvo vanhu vave kurasikirwa neupenyu uye zvivakwa zvichiputswa zvichikonzerwa nemafashamu emvura. Mumwe murume akafa mumugwagwa wechimanimani Skyline nezuro mushure mekunge motokari yake yawira mugoronga raive pakati pemugwagwa rakakonzerwa nemafashamu emvura. Vamwe vanhu vaviri vakaeredzwawo nemvura muna Umzingwani River pedyo neBait Bridge uye kuMidlands dzimba nezvikoro zvakaparadzwawo nemvura iyi. Kuchitungwiza dzimwe dzimba dzakaparadzwawo nemafashamu emvura nechishanu uye gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti vanhu vane dzimba dzakavakirwa mumatoro nedziri pedyo nenzizi vachatamiswa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru uri musangano revagari vekuchitungwiza kana kuti Chitrest vaMavelas Kumalo.
Tingati muchitungwiza zvedi zvinhu hazvina kunge zvakamira zvakanaka apo kwakanaya mvura zhinji yatingati muchishona mvura mpengo. Sekutaurwa kwezvezvakaitwa kuti kuchazenge kuchiva nechimvura mpengo icho chakasimuka chichibva nekunyika yeMozambique kuIndian Ocean. Mvura yakanaya dzimba zhinji dzikapindwa nemvura dzikanyura dzimwe dzacho.
Mungati ndedzipi nzvimbo muchitungwiza dzakanyanyo sangana nedambudziko iri?
Tingati nzvimbo dzakanyanya kukanganisika nemvura iyi dzinosanganisira Manyame Park kuSt Mary's, dzinosanganisira Zengeza 4 zvikuru sei panonzi paGomba, dzinosanganisira zvakare kuUnity M, Unity N neUnity A. Ndo nzvimbo dzakanyanya nyanya kukanganisika idzodzo. Izvi zvinotidzorera munyaya yatinogara tichitaura, nyaya yekuti vanoplana maguta nevanovaka dzimba dzavo havafaniri kuvaka munzvimbo dziya dzakaita madoro dzatingati pachirungu mawetlands dzakaita mapani dzinokurumidza kujenga nekuzara mvura.
Zviwo zvimwe zvamuri kukurudzira kuti kanzuro iite kuti vanhu vasawirwe nedambudziko iri zvakare mune ramangwana?
Maauthorities edu, vatungamiri veguta, makanzuro edu inofanirwa kuonawo nyaya yedrainage system. Tingati ndorimwe dambudziko ratinaro guru rekuti madreni edu, tine nzvimbo dzimwe dzakangovakwa dzine dzimba asi dzisina madreni akanyatsomira zvakanaka, akagadzirwa zvakanaka kuti arase mvura. Saka nguva zhinji tinozoona mvura ichiyeredza migwagwa, ichiyeredzawo mamwewo maproperties evanhu nenyaya yekuti inenge isina pekufamba napo pakagadzirwa pekuti inofamba ichienda ichinorasirwa kwainenge ichifanirwa kuraswa. Saka tingati ndo zvakonzera kuti dambudziko rinyanyomira zvakadai. Zvakarewo tine dzimwe dzimba dzakavakwa munzvimbo dzisingakodzeri.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Dzimwe dzaiva kwawo dzichivharawo madreni, dzimwe dzaiva kwawo dzichivharawo nzizi, zvichidaro zvichidaro. Saka ndo zvakonzeresa kuti dambudziko iri risvike pakuwanda sekutaura kwataita kuti raive rakakura zvikurusa.
Mukuru werimwe sangano revagari vekuchitungwiza vaMavelas Kumalo vari parunare kuchitungwiza. Nengo dzedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica dzinosvika makumi matatu dzanyora tsamba yenyunyuto kumutauriri wedare iri amai Nancy Pelosi vebato remaDemocrats dzichiti dziri kuramba dzichityisidzirwa zvakanyanya panhare mbozha nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero vachipikisa hurumende nebato ravo. Mapurisa anochengetedza dare reparamende reCapitol Hill anoti achaperekedza kuzvitima nekunhandare dzendege nengo dzedare dzinenge dzichityira upenyu hwadzo. Vamwe vari kutyisidzirwa vanosanganisirawo muzvare Alexandria Ocasio-Cortez vekuNew York. Mumwe murume wekuTexas akatosungwa mushure mekunyora padandemutande reTwitter kuti muzvare Cortez vanofanira kuurayiwa. Nengo dzedare iri dzave kusungirwawo kuti dzisapinde nepfuti mudare sezvaitika kare. Dzimwe nengo dzedare reSenate dzakaita sava Ted Cruz vekuTexas avo vairambawo kutambira zvakabuda musarudzo vachitsigira vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump dziri kushorwawo zvakanyanya nedzimwe nengo dzichinzi ndidzo dziri kupesvedzera mhirizhonga. Mapurisa anochengetedza dare iri anoti anoda kuti paiswe mudhuri kutenderedza dare iri kudzivirira vatsigiri vava Trump kana vamwe vanopfurikidza mwero kuti vasapinde pamuzinda uyu zvavakaita musi wa 6 ndira vachikonzera mhirizhonga nekufa kwevamwe vanhu vashanu kusanganisirawo mumwe mupurisa. Mhirizhonga iyi yakapa kuti dare rehouse of representatives rivote kuti vaTrump vabatwe nemhosva yekutyora bumbiro remitemo mukukurudzira kwavanonzi vakaita mhirizhonga. Nengo dzedare remaDemocrats dzagumi dzemaRepublicans dzakavhota kuti vaTrump vabatwe nemhosva uye nyaya iyi yave mudare repamusoro reSenate. Mumwe akavhota achitsigira kuti vaTrump vabatwe nemhosva kunyange vari vebato rimwe chete remaRepublicans amai Liz Cheney vekuWyoming vave kunzi nenhengo dzebato ravo vasiye chigaro chavo sezvo vachinzi havasisina chivimbo chevanhu uye nyaya iyi iri kutarisirwawo kuzeyiwa nebato remaRepublicans svondo rino. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bizimisi ari kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu muCameroon varamba kutambira kurudziro yevakapandukira hurumende yekuti vavhare mabhizimisi avo senzira yekuratidza kusafarira nhumwa yaPope Francis Cardinal Pietro Parolin avo vari kushanya kunyika iyi nechinangwa chekukurudzira runyararo pakati pehurumende nevakaipandukira. Vakapandukira hurumende vari kumatunhu anotaura chirungu vanoti havasi kufara kuti kereke yeRoma haisi kubuda pachena ichishora kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa zvikuru nevari kumatunhu anotaura French. Vanotaura chirungu vanoti vari kuda kuti nyika iyi patsanurwe nepakati uye hondo iyi yakatanga muna 2017. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika vanoona nezveutano muIsrael vanoti nomba yeCovid-19 yakagadzirwa nekambani yePfizer iri kushanda zvakanaka zvekusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nemaviri kubva muzana kana kuti 92%. Kambani yePfizer inotiwo iri kufarawo zvakanyanya sezvo nomba iyi iri kuratidza kushandawo zvakanaka kuBritain. VeMaccabi Health Fund vanoti pavanhu zviuru zana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 163,000 vemuIsrael vakabayiwa nhomba iyi vanhu makumi matatu nemumwe chete chete ndivo vakazobatwa nechirwere cheCovid-19. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega-rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naLeopold Munende, mutauriri wesangano reYoung Journalists Association kana kuti YOJA. Tiri kuziva nyaya yekuti vatapi venhau vari kushanda zvakanaka here pasi pechirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown. Vamunende ndinomugamuchira muchirongwa.
Yeah. Tukuona zvekuitika munyika nhambe yevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 iri kuendera mberi ichikwira mazuva ose. Imi sevatsvapi venhau muri kuzvionawo sei zviri kuitika munyika yeZimbabwe?
Ndikutofunga nemanhamba yemashoo. Ndikutofungira kuti dai hurumende yanga ichitesa sekutesa kwazvinofungira kuti inofanira kutesa. Manhamba zvidi yanga akadarika paari.
Tichitarisa basa ramunoita sevatsvapi venhau panoitwa mameeting nemapress conferences ayakasiyana-siyana munenge makazara mese muchitsvaga nhau. Pane zvamuri kuita here kuzvidzivirira kuona kuti musabatwe nechirwere cheCovid?
Zvinozama asi zvinonetsa. Zvinonetsa nenyaya yerwa. Inini ndiri muchapwe nawo. MMA reporter, someone sent shamari. President vari kutaura masisi. Kufana kwauri. Chinozonetsa ndechekuti hapana anoda kubvuma kutora dama raPresident. Ivo President vakatarirawo. Wese anoda kutora face yaPresident. and especially for a first year president, in Gariti. So, there's no such thing as a journalist, and I know they are going to see a panel of quantities, and yet, what you got to see in Gariti. There's no Of course, my face must set up again. My hand sanitizer, swing it now. I think she knows if she can be chosen. She would say, I'm going to social distancing. I don't need some city social distancing. Zatina Tungo is a Madame Botara, Nema Minister, Madame Botara, Sheronem Tunga Miru Nika. I just say, Ambo Mira Budana, what's happening now? Vashansa technology. You are all the way in America and in Africa, but you are using technology. Tushansa technology. Kita discussion. Makuru vedu venyika ma minister, president, vice president, vashanise resources. Sinongo joina hoga, sa ujena vatamu isa hoga. Mvunzo yedu chongo isa hose ane apa. Wecha muna nina chita se, ajungo vunza, chungo vunza, ujito famba, chariki sa zwana social distancing. Inakua fake kama nchoro ndega, udai so, Christmas, lege zwa ndega, muna munu, saka. Ndoto zwa atiko rege, I'm taken care of, I'm safe, I need a safe space.
And yapi matambuzuka mungati uruzhinji rwewa nwarukusana na upaspe chirongwa che lockdown?
Chekuta anga njara. Nyo wano wewa ruti, zinanti urawe ne COVID, wanegu urawe ne sarana. Minyatu wano ruti sinewa na mzimba, wana wardashika hafu. Urumendi yati varra mzimba. Yati kisu tifaenda kuma basa, tifaenda kunema wema aturoba, kuna mshanda kana kuna mshanda. Tifa tengeza, muma street room, andisi, ati chikafu chuchuanezi. Jumwa zwese zizwano vuchema na azuzo kuti ma PPE. Zili sekonda, niyatu kwa wali zumi zigezi, awatozi kwa nisi kutu, awatozi afoti. Azipopa budget ya uzi, azito kwa nisi budget ya uzi. Mani ya wani ngewa nari, ayito kwa nisi kutu na isi, hand sanitizer, kana uti face mask, ye muri ya wano 6. Yedi ma face mask ima mwaya yaya, aninga idawu kwa only for a few hours. So, wazo sikuwa budget, Zimbabwe, sasa shikepa, sirinyika, ine ekonomi, ichiri ya kafa, imbabu kasirisu. Inevano, but more than 90% was repaid of my bus. Saka tinga kwani siku kitasi, kuchi chichi expect yote mburi, isi ka budget kutumchakada. Chiri sekundari kwa wadiza, watongo zupu ungezi, kana wakapiro wawa kwa mwenye ma NGO, wani nguwana ya M sanitizer mba. Sisi nguwa, wani kakawanda kashina wani basi, mvura, chai chai, mzimbao. Lokja wani kutanga, pani wakaenda kumatarezi mosa. Bashini ono dauti urumende imeke shua kutukumba kune mkune mageti kune mpura panokutama wae nini ya kune nshimbo zikuna na budiriro kushitunguza kuna na vula wayo kukauti paki agara zikuna mpura puma chepu ishibuda puma chepu kupa 2005
aiwa mwere Zimbabwe regaichitore mkana uyu mkutenda wa Leopold Munende ne kupinda mchurongwa mtauri wesangano re Young Journalist Association ne mika batereri aiwa tino kutenda jukuru sa ne kupinda mchurongwa nguwa ndiyo ya jikanana tuwesangana jukari panupa nefinyiru ya Studio 7 ne msechi piri 8 to 9 p.m. mwere Zimbabwe pachurongwa che Live Talk The Connection, mwine ni Maikove. Ano koneka ine mfaro, dini wenyu Maikove, muri we Zimbabwe. Kyo sangana ne msoji piri. Bye bye!
Tinotenda skuru Mike. Iko zvinoto chienda kuna tanonoka wande achiti pachirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu
Maneru akanaka vatereri ndi tanonoka wande zvekare ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Sekukuimbisai kwandakaita zvondrapera apo takanzwa manzwi akabva kumwe wevakuru vechitendero cheIslam muZimbabwe. Nasi tinonzwavo minduro inobva kumufundisi wechikristu wamunoziva zvikuru. Mufundisi David Simango, mubvunzo uripo sei vakristu vachiita sekuti ndivo vanonyanya kunzwikwa naMwari kudarika maMoslem.
Tinotenda nomubvunzo uyu. Chokutanga tingada kuziva isusu kuti makristu vanhu vanonyanya kufara nokupembera mukunamata kwavo nokuti mambo wavo Jesu Kristu wakataura pana John chapter 14 verse 6 achiti ndini nzira nezvokwadi nehupenyu hakuna munhu ungauya kuna baba asina kwandiri. Saka muchiona kuti muchikristu vanoimba nziyo dzokupembera dzokumuka kuvakafa kuti Jesu mupenyu nokuti mambo wavo ndiyo nzira inoendesa kuna baba saka vanaro gwinyiso rokuti vanoenda kuna Mwari.
Izvi izvi zvinosiyana sei nezvimwe zvitendero zvakaita seIslam?
Chatisiyanei vanhu vechiMoslem nezvimwe zvinamato zvakasiyana siyana. Vanhu vasina nziyo dzinopembera mukati mavo nokuti vanhu vari pakutsvangadzira. Vakafanana nomunhu anofamba murima achitsvaka nzira yaangaona kuti ndingasvika sei kwandinoenda nokuda kwokutiko vanhu vari kutotsvaka kuti tingaenda sei kuna Mwari.
Sei muchiti vari kutsvaka kuti vangaenda sei kuna Mwari?
Nokuti vakavamba zvinamato zvacho izvozvo havana kumbofa vakataura kuti ndivo nzira. Nokuti chokwadi hadzisi nzira ba, nzira ndiye Jesu Kristu chete. Saka ndiwo mutsau muchiona kuti zvimwe zvinamato zvine kusuwa mukati pakuti zvifare.
Muteereri anobvunzawo kuti sei nyika dzine vechovidzi church Arab uye vari vechitendero cheIslam dzakapiwa upfumi kupfuura nyika dzine vanhu vechitendero chechikristu?
Apa usi kuonawo here kuti inyika dzauri kutaura idzi? Tomboti isusu vamwe tinobva kuChipinge kune madhumbe. Mwari wakaisa madhumbe ikoko, akaisa zvose. Asi ukaenda kunonzi kuHwange kune marasha. Saka haungapi vanhu mhosva kuti sei kwenyu kusina marasha, sei kwenyu kusina madhumbe. Chinoitika ndechekuti Mwari wakaisa upfumi hwakasiyana siyana kunyika dzakasiyana siyana, kuvanhu vakasiyana siyana, kuti pakati pavo pave netrade, kuwirirana, kutengeserana. Nyika dzamaMoslem dzine mafuta asi hadzina wheat. Isu hatina mafuta asi tine wheat. Saka tinovatengesera wheat iwotengesera mafuta. Towirirana sevanhu vakasikwa nemufananidzo waMwari. Panodikanwa kuti pave nekugovana kwokwanaka kwehupfumi kwakaiswa pasi pano naMwari.
Muteereri anoda kuzivawo kuti sei vechiKristu varivo vanonyanya kupara mhosva dzeuori kupfuura vechiMoslem.
Ichokwadi ichocho kuti corruption iriko, asi hakusi kureva kuti kumaMoslem hakuna corruption. Chaya kutonga pano mutemo. KumaMoslem, nyika dzemaMoslem, kune mutemo wakasimba kuti kana munhu akaonekwa aita corruption kana kuti akaba, vanogura ruoko rwake. Saka muMoslem manje haangadi kana kuita corruption nokuti anotya kugurwa ruoko rwake ipapo. Kunyika dzechiKristu, munhu akaba akaita corruption vanomusunga. Saka munhu wechiKristuwo anotya kuba kuti asasungwa. WechiMoslem anotya kuba kuti asagurwa ruoko. Saka vese vari vaviri vanhu vakangofanana vatadzi, asi vari kurarama munyika dzine mitemo yakasiyana.
Ipaivo vateereri, chidzidziso chabuda mumibvunzo iyi
kuti munhu ari munyika yechiKristu hazvisi kureva kuti iko watova muKristu, nokuti iwe haungati wapinda mudanga remwombe wototi ndatova mwombe. Kuva munyika yechiKristu kutaura kutoti munotendera vanhu kuti vaberekwe patsva, vaparidzirwe shoko raMwari, vagogamuchira Jesu Muponesi. Zvinhu zvose zvava zvitsva. Ndo mutsau uripo pakati pechiKristu nechiMoslem.
Tinotenda fundisi David Simango. Ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateriri vezvechitendero, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanuno Kawande ndichiti tisangane zvekare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanuno Kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro, apo uwandu hwevari kubatwa nekufa nechirwere ichi hwoderera zvishoma. Mafashamu emvura opa kuti vamwe vanhu varasikirwe neupenyu uye zvivakwa zvichiparadzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya imina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku izika disenda bako VOA Ndebele.